tinokutambira ine mufaro vatereri. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro na vasungano chisina.
Yakanaka Chioneso maita basa nemukana wamatita neprogramu yatinayo pano pakadoma. Yatakakokwa neNational Association of Youth Organization. Tadzidza zvakawanda. Sikuru chatanyanya batisisa ndezvekuti vechidiki havasati vanyatsoziva zvekushandisa yatingati digital media. Kuzimbabwe isikanzo tiri kudevelopa ratiri kuti Zimbabwe Youth Empowerment Strategy for Investment. Rinova dokumendi richabatsira vechidiki kuti vanokwanisa kupa zvirongwa zvenyika. Saka igaro iri rinoda kuenda kunzvimbo dzakawanda dzakasiyana siyana. Takurudzirwa kuti garo iroro rishandisewo zvidzidzo zveICT nedigital media kuita kuti vakawanda vazive nekunzwisisa kuti rinomboita nezvei.
Nyaya yehumizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti ICT inobatsira here munyaya dzesarudzo?
Zimbabwe Electoral Commission vachitopupurawo chose kuti pavanhu gumi vega vega tivati mupfumbamwe yacho vane access kumafoni. Saka mukana iwoyu tinofanira kuushandisa kuti mumanational processes akadai dzemusema elections chaiwo tifambise mashoko kuburikidza nedigital media. Anokurumidza kusvika kupfuura kushanyira munhu pamba yega yega sezvaanosiita kana vachiita voter registration nevoter education.
Ko ICT kana humizha mukufambiswa kwemashoko ingabatsira sei chirongwa cheZim Asset?
ICT inokwanisa kusimudzira hurongwa hwenyika. Semino muZimbabwe ine Zim Asset. Saka paZim Asset ICT inokwanisa kubatsira kuburikidza nekuvakwa kweinfrastructure iyo inoita kuti zvidzidzo zviri kuitwa kuno kuHarare kana kumaguta zviitwewo kumaruwa.
Pane mari here yokubatsira vanoda kupinda munyaya dzeICT?
Pari zvino pakaparurwa chirongwa ichi cheYouth Innovation Fund naminista vanoona nezveICT Honorable Super Mandiwanzira vaiti izvo chichapa mukana kune vechidiki vane ruzivo rweICT uye vari kugadzira masolutions atingati ari kuuya through ICT kuti vakwanise kubatsirikana kuburikidza nemari.
Tinotenda avo vanga vari mukoma sungano chisina vanoshanda nesangano the Youth Council of Zimbabwe. Aiwa vatereri, nguva ndoyaita shanje. Tosangana zvekare mangwana. Ndini Chioneso Jani.